Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita13 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuro yeguta rechitungwiza inoti iri kutarisira kusvika kwevana chiremba vana vekuCuba. Zvizvarwa zveBritain zvopinda musarudzo inonzi yakakosha zvikuru. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemunyori wedhorobha rechitungwiza varizve mukuru mubazi rezveutano muguta iri Dr. Tondirai Kasi vanoti kune vana chiremba vana vanobva kuCuba vachauya kuzoshanda mumakiriniki ekanzuro yavo. Dr. Kasi vanoti izvi zvinotevera chibvumirano pakati pehurumende yeZimbabwe neyeCuba. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weCuba muZimbabwe vaAntonio Lopez kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yemuzinda wavo yange isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kasi.
Chirongwa chatiri kuita takabatana neminister of health. Tine chirongwa chekunza ana chiremba vacho. Pane agreement iripo between hurumende yeZimbabwe neCuba kuti vekuCuba vachatibatsira nemadoctors, vagara vachibatsira nemadoctors. Saka madoctors ava pavanouya kuno vanobhadhara nehurumende yavo yekuCuba ikoko. Saka kunoku zvatinoita tinongovapa pekugara and tinovabatsira ne transport yekuenda kubasa achangu achibhadhara nehurumende yavo yekuCuba. Saka tiri kutarisira kuti nguva yakareba isati yapfuura tichapiwa maCuban doctors 4 ekutibatsira kuchitungwisa City Health Department. City Health Department yedu yekuchitungwisa tine maclinics 4. Clinic yekuseke South, clinic yekuseke North, clinic yekuSt Mary's, clinic yekuZengeza. Saka tiri kutarisira kuti tichapiwa 1 doctor for each clinic kuti clinic yega yega inenge ine Cuban doctor kutibatsira.
Muri kutarisira kuti vanopinda munyika rini?
Tichangoonawo asi wekuministry of health wangu atiudza kuti pamwe achauya kumajanuary kana kuti kumafebruary gore riri kuuya iri muna 2020.
Iyo kanzuru yenyu muzvipatara zvainazvo makirinika amataura aya anenge achida ana chiremba vangani uye mune vangani pari zvino?
Maclinics eduka tiri kuita inonzi primary health care. Saka kana muchita maclinics eprimary health care mushandi mukuru ipapa permanent nurse. Saka most of the service kana kuti kubatsira kwese kwatinenge tichiita basa racho rizhinji rinenge richiitwa nemanesi. Saka nengerekene apa zvinobatsirawo kuti tiite madoctor asi nekuti tinoita zveprimary health care tagara vazhinji vacho vagara vari kushanda maclinics edu vangu vari manesi.
Vamwe vari kutiwo zvinenge zvinotinetsei kuti mutore vana chiremba vekuCuba muchiisa munzvimbo yakaita sechitungwiza nenyaya yemutauro nekuti ivo vanotaura kaSpanish zvino kwedu uku inenge iri shona nechirungu dzimwe nguva.
Ya, ichokwadi kuti kazhinji kacho anogona kuita sometimes maybe a bit of a language barrier, but if you see my Cuban doctors, usually they work together in groups. They usually come in groups and they work together in groups. Saka vanhu vachibatsirana even panyaya yelanguage and even panyaya yelanguage as well. Normally kana tine vanonzi mainterpreter aya tinge tinokwanisa kutsvaga mainterpreter vanenge vachitibatsirawo futi. So vanhu vakadzidzawo basa ravo, vanoziva basa ravo. And tinge chitasira kuti kana asvika pana pa chinhu chinenge chakanaka nekuti anenge auya kutibatsirawo. Saka ndomaonero angu inini kuti tinenge tichitobatsirwa.
Asi iro basa rina kuwanda here mazuva ano nevamwe vana chiremba vekuzvipatara zvehurumende vanga vachiramwa mabasa aya? Hazvisi kukanganisawo here mashandira amunoita nekuti vanhu vakawanda vanenge vakuuya?
Iya, nekumira kwakwamboitwa basa nana chiremba anoshanda kuma Central Hospital. Takationa kunge zvazvitiremera because nekene kuma Central Hospital kwakusiri kushandwa. Saka mapatients anga achiwanda kuma clinics kwedu. And ichokwadi kuti ana chiremba vacho pane zvanga zvishuwa netsawo. Nengirikene basa racho wangu achitadza kuwanawo zvese zvaanokwanisa zvangu achida kuwana pabasa. Asi nekufamba kwenguva tiri kuona kunge zvinhu zvichagadziriswa. Sekunzwa kwandaita inini vamwe vacho vaakutodzoka kubasa. Saka nekufamba kwenguva maproblems aripo zvawo, asi nekufamba kwenguva ndikutarisira kuti tinenge tichionawo zvinhu zvichigadziriswa.
Vakafanobata chigaro chemunyori wedhorobha rechitungwiza vari zvemukuru mubazi rezveutano muguta iri Dr. Tondirai Kasi vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveBritain zvakapinda musarudzo dzekushara vamiriri weparamende nezuro. Musarudzo dzinonzi nevamwe dzakakosha zvikuru pakubudisa pamire nyika iyi muhurongwa hwavo hwekubuda mugungano reEuropean Union kana kuti Brexit. Bato riri kutonga reConservative Party, iro rinotungamirwa naVaboris Johnson, ndiro rinotarisirwa kukunda kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo nezuro. Jonga Kandemir weStudio 7 abata gweta rinoona zvekodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga avo vari kuBritain.
Hongu zvizvarwa zvekuno kuBritain vanga vaine sarudzo dzekutsvaka vamiririri vemuparamendi kubva nguva dza7 mangwanani kusvika dza10 usiku. Ndaona kuti mukufamba kwandanga ndichiita umu zvanga zvichifamba zvakanaka, wanga uri mutserendende pasina dambudziko, uyezve zvichikurumidza chaizvo. Tanga pasina mitsara yakawanda, vanga tichikurumidza kupinda nenguva isipi pasi peminiti rimwe chete pairi patopinda vaviri kana vatatu. Saka ndinoona kuti zvinhu zvafamba zvakanaka zvikuru chaizvo pasarudzo dzataona nhasi.
Tanzwawo kuti vechidiki vabudawo neuwandu hwavo zvekuti zvinogona kunge zvichishandura mabudiro achazoita sarudzo idzi. Zvii zvamungataurawo?
Hongu kwazvo tinoona kuti sarudzo idzi dzauya panguva yemakakatanwa panhau yekuti nyika yeBritain inofanira kuti ibude here muEuropean Union kana kuti irambe irimo. Chirongwa chinonzi Brexit ndo chakonzera kuti panyaya yekuita mapitse, vechidiki vazhinji vanotarisira kunge vaine ukama hwakanaka nenzvimbo huru yeEuropean Union vakarerekera kudivi rebato rinopikisa reLabour rinotungamirwa navaJeremy Corbyn. Zvakarewo vanga vachirunzira kuti dei Britain yabuda mukati meEuropean Union vachitsigira chirongwa cheBrexit, ndo vane hurumende iri kutonga yavaBoris Johnson, kureva kuti kubuda neuwandu kwevechidiki kunogona kuyamura divi rinopikisa rava Corbyn.
Pane zvamati manzwa here zvabuda sarudzo idzi?
Iko zvino kutaura kwatiri kuita sarudzo hadzisati dzapera, dzinopera nenguva dza10 o'clock manheru. Asi chikuru chiripo ndechekuti hakuna kana shoko remhirizhonga kana guhu remhirizhonga ratanzwa. Sarudzo idzi dzaitwa zvachose murunyararo. Ndanga chifamba ndichiona ndichikahadzika kuti sarudzo dzingatoitwawo zvakanaka kudai here pasina bopoto, pasina kana anosumudza zwi, mumwe nemumwe achingonanga mukabati achinotsvaga kunyora kuti ndiri kusarudza ngana zvisina mheremhere. Izvi zvinoyemurika. Ndo zvatinoshuvirawo kuti dai zvizvo zvinoitwawo kumusha kuZimbabwe nekune dzimwe nzvimbo, nekuti iko zvino zvaakuita sekuti igaro ziva kuti sarudzo dzinenge dziine mhirizhonga. Kuno hatina kuzviona izvozvo.
Imiwo maonero enyu, ibatiri pera munofungidzira kuti ringangobuda nemukombe?
chiripo ndeche kuti makwikwi mangange chaiyo chaiyo ndinoona sekuti pachanetsa asi zvichida varipo iko zvino pakutonga nebato raBoris Johnson vanogona kuti yambuke zvishomanene asi vanenge vasina rutsigiro rune mutsindo wekuti vagone kuenda mberi zvicharamba zvichinetsa asi ndinoona kuti zvakangoda kuti zvinoenzana pakati pe Labour nematories ava Boris Johnson zvichida hazvo bato riri kutonga ndori chaivatora mukombe nechikamu chidiki diki kupfuura veLabour nekuti ndo vanga vagara vachitaurwa mumapepa nevaongorori vanga vachiona sekuti bato riri kutonga ndo rine chikamu chishoma kuenda mberi asi harikwanisi kuzotonga zvine mutsindo nekuti rinenge risina rutsigiro rwakakwana.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadi wamazvinga vari parunhare muLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro tabatawo umwe mugari wekuBritain vaWilbert Mukori avo vanoti vavhotera Conservative Party kuti tinze maonero avo pasarudzo iyi.
Sarudzo yekuUK yafamba sokufambira kuri kunofanira kuitwa sarudzo chaidzo chaidzo zvokuti munhu wese wese ane chikodzero chokundovhota anokwanisa kuenda ondovhotera munhu waanoda pasi yaanoda ndo zvacho zvatachida kuona izvozvo.
Sokuona kwenyu imini vanhu vanga vakarerekera kubato ripi?
Inini pachangu ndavhotera Conservative because kuona kwangu inini Conservative Party iyo yangaine mapolicy ne leadership kuona tokuona kuti vakapinda muhurumende zvinobetsera nyika ino kuratidzika anonzi maexit poll zvinoratidza kuti Conservative Party inenge yahwina kuratidza kuti vanhu vazhinji muno muUK vari kutsigira Conservative Party ya kutungamirirwa naBoris Johnson.
Mavhotera Conservative Party, imimi navamwe venyu, chii chamunonyatsoda paConservative Party chamusi kuona chiri kuLabour Party?
Chinhu chikurukuru chaachinetsa muno muUK ndechokuti icho makore matatu apirawo vanhu muno vakaenda inonzi referendum yokuti vanoda here kugara muEuropean Union kuti vanoda kubuda. Vanhu vakavhota vakati toda kubuda muEuropean Union. Zvakanetsa ndezvokuti vazhinji vangati mamembers of parliament vakanga pakuvhota ipapo majority vavo vanga vachitivo toda kugara muEuropean Union. Saka marizao zvachona zvakavashamisa. Vanhu vanofanira kunzwisisa kuti kana paitwa chinhu chakaita sereferendum seyakaitwa ipapapo vanhu vakatoda kubuda, iwewe semutungamiriri hazvisiri haungazoti iwewe nokuti ndachida kuti mutigare.
Kana zvikanzi Conservative Party ndiyo yakunda musarudzo iyi, chii chamunoona chichaitikapa?
Kana Conservative Party ikawina nemajority iri kutarisirwa paexit poll, Britain iri kubuda muEuropean Union kupera kwa January.
Kana makatarisa mafambiro azvaita, chamunoona sekuti ndicho chikondiro chaita kuti Labour Party ikundwe chii?
Kuona kwangu inini Labour Party yakundwa pazvinhu zviviri. Chokutanga, Labour Party leadership yavo, leadership yanga ichiti Jeremy Corbyn asi leader anga achiita inspire vanhu zviya zvokuti unoti munhu anoziva zvaari kuita. Chechipiri, panyaya yeBrexit, Jeremy akaratidza kuti haana zvaari kufunga mo nokuti zvaanga achitaura zvacho ndezvokuti izvo unoona kuona kuti hapana kutiri kuenda paka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain vaWilbert Mukori vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News masangano anorwira kodzero dzevanhu anoyambira hurumende kuti mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nekumbunyikidzwa nemauto kuri kuitwa vanhu vari kunetseka kunogona kukonzera mhirizhonga munyika. Mudaily News nekare mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakudza vakamborwa hondo kuti mawar veterans kuti nguva yekungopiwa zvinhu nehurumende yapfuura. Financial Gazette rinoti kuoma kwakaita zvinhu munyaya dzezvemabhizimisi kuri kukonzera kuti makambani achiri kushanda adzikise zvinhu zvaari kugadzira pamwe chete nekumisa vashandi vavo babasa, izvo zviri kutarisirwa kuti zvitange zvichiitika gore rinouya. Yasvika nguva yekuti tinzwe zvinofungwa nevateereri veStudio 7.
Magadi magadi Studio 7. Tinoti vose vari kuStudio 7 vanotipana utsino dzechokwadi. Tinoti magadi ko inindi kuno South Africa tiwista rangu. Ah, vamugwadi 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 amunyare here nezvamunotaura pamberi pavanhu. Chese musinganyari vamugwadi. Chii chinotaurwa muZANU-PF chinobuda? Vamugwadi tinyare manini? Tinyarei. Takabva kure nayo zani, hapasina, hapasina. Vamugwadi, nyarai. Musaona vanhu kunyarira mukati takapusa, hatina kupusa. Asi kuti tinyareivo, ipai vechidiki nguva, kwete kusora muchiti munhu ane 57 wechidiki. Minda minda wamanza kuti unoda kupa varungu ndiani? Ipo pasina varungu makamboona chii chinofamba? Nyaya inyi yekungoomesa musoro, chii chiri kurimwa? Kutanga kuda kupa vanhu minda, madii kutanga kuisa mari mumabhengi. Vamugwadi. Tinyarei manini? Tinyarei. Vamugwadi havatinyari kana kutombonyara. Vanhu vabaiwa nenhamo. Moda kugadzirisa zveminda, vadii kugadzirisa zvemari mumabhengi. Asi minda ngobwatuka bwatuka kana kwakuda kunovhotwa makutaura nezveminda.
Dai mwaya tiitewo zvakanaka, tasunungurwa muZimbabwe taona mukana wekushandira munyika yedu. Ichakatotiza munyaya yenhamo yekuZimbabwe, totori kuSouth Africa izvizvi, ndiro nemuSouth Africa izvizvi. Yakatotiza kune nhamo iko, zvoba kuchaitwa kumana. Nyapo wabuyiwa wabhizinesi hakuna chinobuda kuZimbabwe. Vangufanira kuti vakagara pamba.
Ya, maserasi, maserasi kubva Studio Steven, maserasi. Ndonzi jeyoi, jeyoi, njipa Cape Town. Ndongu tora wangu ni nyema passport ya waru tora, nyema passport ya waru tora. Nyema passport ya waru tora. Mariaji ya kawandisi. Kuyo wabi kukuti, isu sitawa na mapemiti kunu South Africa. Kuzi mapemiti ya argu neza kakunu South Africa. Ndini maona. Samanje iyo vanongo charge mari yakawanda isusu katoshanda kuno kumabasa toshanda aninga asina mari yakawanda because tinoshanda tisina mapemiti ndezvekutokiya kiya ende mapassport dai vaita kuti mapassport achipa because iko zvinotarisa imune vanhu vari kufamba zvakaipa vamwe vachibatwa vamwe vachisungwa vamwe vachishungurudzwa nenyaya yekushayikwa kumapassport saka iwo vari kunyazozva kuti zvinhu zvakaoma munyika vanhu vese vanoda kubuda kunze kwenyika kuti vanopamba. Ati yo vari kudhurisa chinhu chacho zvinoita kuti vanhu vafambe zvakanaka. Pakune dzimwe nyika mapassport ambodhura. But ivo hatizivi kuti vakuda kurarama nemapassport here ivo vasina mari yavanoshandisa kuZimbabwe ikoko. Mari yacho yatobhadhara kumapassport hatomboni kuti inoshandii.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7, mangwanani akanaka vatariri veStudio 7. Zita handitimo game changer ndiri muJHB. Ndinoda kutaurawo pamusoro penhau yemapassport. Panhau yemapassport ndinonasa kuti chibato kana kuti bato reZANU-PF ranga raita zvakanaka nariro ranga rauya neurongwa hwemapassport. Hapana chakaipa pakuti munhu ari kwaari ngatore passport. Asi chandinoona chakati koshe ipapo, dai vatarisa kana munhu ari muSouth Africa ngavangotarisa mari iyoyo iri muSouth Africa kuti passport yemuSouth Africa inoita mari, vongochejawo mari iyoyo. Kana ichita 100 rand vongotiwa 100 rand, vanhu muSouth Africa ichitorema 100 rand. Saka muSouth Africa vanofanira kungotaurana ma100 rand. Kana vakati munhu ari kuAmerica vongotarisa passport yeAmerican kuti inoita mari, vongochejawo nemari. Vakati munhu ari kuBotswana vongotarisa kuBotswana passport inoita mari, nokuti vazotichaja mari dzokupenga vachasvika kuda kutibatsira ida kutibira. izvo zvokuda kuti bira nenzira dzakapusa kudendo zvatisingadi izvo asi zano rava ranga rakanaka asi vasada kuti bira chete
masura sepa studio 7 apo ndimuruti pakimbali South Africa hatatambudzwa nezanupf kwese kungoda kuti bira mari zvinoda kuti mira maranzi vada kuti bira mahisi zvese dzingori mbavha vanhu vezanupf vana muturimwe vachingoanaunza mari dzekunyepa dzavanenge vasina kupiwa nevana china nana america izvozvo vari kuita basa kuita musangano usinanyana nebasa rese vachingoda kungodya mari dzevana venyika vachiungounganidzwa nebasa rese hakuchisina kana chatinovimba nezanupf chero chainotaura hazvichabetseri kubva rino vachiporomesa vana vezimbabwe hatatambudzika nezanupf muno matinogara either une pasipoti kana kuti une pemiti kana unechi hatina kana kumbogara zvakanaka nenhau yekuda kwezanupf izvotiudza kuti vakuda kunetsana kuta sei zvana chiwenga zvavo izvo asinana basa nesuvane vezimbabwe izvo takazviita hazvishandi vane vezimbabwe tatambudzwa navo nezanupf a chakatanga nechakachenjedza chero pakauya ani kuzanupf chero vakachinja vakaita sei hapana anombofa akachinja nyika yayo kunze kwemdc yavachamisa ndozvinditoo nemusoro bedzi kwete vana vazanupf
ndikubvunda rikufikisana here kwakuitika munyika kwekuti munangagwa nashamisa vari kufikisana here vari t vasingatarisi isusu vanhu venyika kuti tiri kuraramawo sei munyika yedu bcause kana mofikisana moti dialogue haritiwe tope vanhu minda bedzi maite zanupf tichiorera vamwe vanhu tope maite zanupf zvei tichifamba sei kokuti tope vanhu vese vari kuda minda ngavai vaapply minda mai kungoti kana moti kutopa maite zanupf vachingonha voga zvei tichifamba sei kufikisana here kuri kuitika kuri kuitika ivo vachidya vachiguta isusu tofamba neshoka orit kukana vari kumamisha vasina mari dzekukura tovai kumusangano wacho vazorawo nyama yoyepo ye1j iyoyo movatovati havachasapoti zanupf ngavagareko ngavafenezhara vanhu vekumusangano ndo vamunopa chikafu ka hurumende haisi hurumende yevanhu chihurumende cheukama chaichecho hurumende chekufikisa kana kuti haundori uroyi hukuitika kutoroya bhozi hakuna kumukuuraya kunokura kwavari kuiteko kuuraya chamupeo
tanga tinotenda nezvamuri kutipa asi hei munyika tazokaura taakutsva kumusana nemudumbu iyezvi zvipuraimary level yanga ichibhadhara $20 yaakuda pasarauro puraimary school titatiri pamusangano papapa yaakuda 150 bond imari isingatengi hongu hatisi kuramba asi haiwanikwi zvekumhanya saka hapakaipa saka tisi kuzovati tingawana rubatsiro papi kubatsirika kuti nyika yedu inake isunure devangodzosavo us ro nerandi zvizivo tiri kushandisa mari ino nekuti ukapohwavo kana chero 100 us unokwanisa ndiwana chinhu chedhora mushoo
mange makateerera kupfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Israel yatarisana nesarudzo yemutungamiriri wenyika yechitatu gore rino mushure mekutadza kwevatungamiriri vemapato makuru maviri kuumba hurumende musarudzo mbiri dzekutanga mutungamiriri webato riri kutonga reLikud Party vaBenjamin Netanyahu nemutungamiriri webato rinopikisa vaBenny Gantz vakatadza kuwana nhengo dzeparamende dzakawanda kuti vaumbe hurumende hurumende yecameroon inoti varwi veboko haram vari kurwisa mazuva ese misha yemucameroon iri kumuganhu nenigeria ichiti zvekare kusvika pari zvino vanhu vanoita makumi matatu vakaurawa mamwe makumi mazhinji vakakuvadzwa muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Muzinda we Mauto Air America we Pentagon unoti uri kuongorora imwe kambani inonzi Fisher Sand and Gravel yakatwa contract yemamirioni mazana mana $400 million nehurumende kuti ivake chimwe chikamu chemudhuri unoganhura Mexico neAmerica. Vakuru vemauto vanoti varidzi vekambani iyi vanyatsobuda paFox News vachikurudzira kambani yavo kuti ipiwe contract iyi, asi hapana chinoratidza kuti basa racho vanorigona here kana kuti michina yekuitisa basa iri vanayo yakakwana. Kuvaka mudhuri pakati peMexico neAmerica ndicho chimwe chinhu chikuru chakavimbiswa navaTrump paakanga vachitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiriri wenyika. Kambani iyi yakapiwa contract iyi musi wa2 zvita kuti ivake mudhuri unoita mamaira 31 mudunhu reArizona rine muganhu neMexico, asi vakuru vemauto vanoti kambani iyi haina kumboita basa rakadai kunyange hazvo vaTrump vakakurudzira kuti ipiwe contract iyi. Aenda nenyika Talking Vibes takachida kutamba asi nzvimbo yacho yaita diki munomu sezvo nguva yadi yapera. Regai tichimbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuro yechitungwiza inoti iri kutarisira kusvika kuyana chiremba vana vekuCuba kuzoshanda mumakliniki ayo. Zvizvarwa zveBritain zvopinda musarudzo inonzi yakakosha zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.